Delta Strike iripo pari zvino iyi. Vana chiremba vakutosvika vada kusvika day number 14 varamwa mabasa. Zvipatara zvikuru zvavhara. Saka tinoona kuti response iri kuuya kubva kuhurumende. Vari kungoita kunge business as usual. Zvinoratidza kuti employer vana chiremba haana hanya neutano hwevanhu veZimbabwe. Nekuti dai nehanya neutano hwevanhu veZimbabwe. Handifungi kuti vana chiremba vangatenderwe kuti vangasvike pa day number 14 vari kunzi vari kuramwa mabasa.
Pane gwaro rabudiswa neHealth Services Board richitaura kuti vaita chibvumirano nana chiremba, asi vana chiremba vari kuzviramba. Chii chinoita kuti pasava nokuvimbana pakati pavo apa?
Muchivirungu tinoiti inonzi hypocrisy, kuti vanhu veHealth Services Board vanomhanya voenda kumedia vonotaura kuti vane gosheta nana chiremba, asi tinovanzwa futi mune mamwe mazuva vachiti hatine gosheta mumedia, tine maplatform atinonegosheta. Kana manga muri kutevedzera zviri kuitika pastrike, Health Service Board yakaita meeting nana chiremba sondo rapfuura ikaratidza kuti haina chido kugadzirisa nyaya yana chiremba nechimbi chimbi, ikapostpona musangano wemanegotiations ikati tozosangana zvekare musi wechitatu sondo rinoratiri rinoiri. Saka isu tatoshamisika kuona vamhanya zvekare kumapepa vachiti taurira nana chiremba kuti ngavadzoke. So inonzi hypocrisy kuroti vari kungoenda kumaradio vari kuda kuti vanhu vafunge kuti vane zvavari kuita ivo vasina zvavari kuita.
Saka zvino zvoitwa sei?
Solution iri pachena. Ngavatore vana chiremba vagare navo pasi, vavape zvavari kuda, vavawedzere maallowances emaonko avari kutaura, vavape maallowances ekuti vakwanise kutenga mota dzavanoshandisa kana vachienda kubasa usiku nemaweekends. Ndo zviri pachena, kwete kuti vanoenda kuradio nekutelevision vachinonyepera ruzhinji rweZimbabwe, vachinonyepera pasi rose kuti izvo nevari kuita kunge vane hanya nekugadzirisa problem yana chiremba.
Kuramwa mabasa uku munofunga kuchasiya nyika yakamira sei?
Kuramwa mabasa kunoita kuti nyika itadze kumita matargets ayo emadevelopment targets. Kuramwa mabasa kunoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu zvinova nefinancial implication kunyika yedu yeZimbabwe. Saka kana hurumende iri kuramba ichisiya vana chiremba vachiramwa mabasa kudai isiri kugadzirisa zvido zvana chiremba, zvinoratidza kuti hurumende haisisiri kufamba neagenda yeruzhinji rweZimbabwe.